Maita zvakanaka vazvininga. Vechidiki hakuzi koga ikoko kwamataura asi nyika yose. Kana ndichiti nyika yose zvinoreva every word of this country. Tiri kuti isu samayouth kubva pauya new dispensation zvaiitwa navamunangagwa zvakanaka zvakawanda. Zvinotarisira zvinobudikira ukatarisa peace yavauyisa new focus yekuti tatarisana nenyaya yedevelopment kudarika kungotaura zvepolitics chete. Taonazve ivo vauyisa vana veZimbabwe kuvabatanidza unit chaiyo. Saka mayouth atarisa zvose izvi zviri kuitwa nomutungamiri wenyika yedu, mutungamiri webato reZANU-PF. Vanobva vati ED is my vote. Kureva kuti zvakanaka zvose izvi zvinotiudza kuti ndiye munhu wokuvhotera.
Takaonawo nezuro nemarimwe zuro mazita achitaurwa taurwa, vari kunyoresawo, vari kuisawo magwaro, vari kutaridzawo kuti vari kudawo kupinda muurongwa hwemaprimary elections kuti vagone kuzovhoterwawo musarudzo dziri kuuya idzi. Vari kuuya here neuwandu vachitaridza kuti vari kumira vakamirirawo vechidiki kunyanya?
Nhasi chaiko patanga tichilonja hashtag EDsMyVote, ndavona vana vauya kumberi vachizviratidza kwandiri somutungamiri wavo kuti isu taisa maapplications edu kubato reZANU-PF kuti tirimirire pakanzero nepaparliament. Vakawanda vari kuuya nouwandu ende mutungamiriri wedu vamunangagwa vanoti ivo munhu wese anosvitsa zvatinoti maguidelines edu, anoda kumira achimiririra ruzhinji rweZimbabwe ngaamire. Saka mayouth auya nouwandu hwavo kuti vamirire bato ravo. Saka muchaona kuti kunzvimbo dzakasiyana mayouth anenge ariko, kuparliamendi, kuwomen's quota, kumakanzera, kuprovincial council, mayouth ariko. Chatinongokurudzira mayouth aya anoda kuti apinde kuti amirire bato ngaazviite murunyararo, ngaazviite achiremekedza vatungamiriri, asaita mhirizhonga kana kuzviita, nokuti ini ndinotopinda chete. Aiwa kwete, unotarisa kuti zvimiso zvomusangano zviri kuti kudii, unokodzera here? Kana uchikodzera woisa rugwaro rwako, musangano woti achipinda, wozviita muutsvene.
Iminiwo sevechidiki muchienda musarudzo kudai, mikana iyi yakavhurika zvakadii taakutarisa hedu bato rose nokukura kwarakaita nyika yose?
Kana pari pakunotonga apa panotoita makwikwisvi. Munhu wese unoda kupinda, munhu wese unoshandisa nzira dzakasiyana siyana. Kune vamwewo vanoshandisa mari nokuti vanenge vainayo kuti vatange kupinda, vamwe vasingapindi. Kune vamwewo vanoshandisa kuti unotodiwa, unozikamwa kuti une zvaanogonera vanhu. Saka isu tinokurudzira kuti vese vanenge vachikwanisa kupinda vakamiririra bato, vachikwana zvinenge zvakamiswa nomusangano, ngavapuwe mukana. Pasawana unombunyikidzwa kuti usapinda nokuti kunoda kupinda nhingi kana shamwari yanhingi kana ani. Munhu wese ngaangopinda, asi iwe unenge uchida kupinda, pinda murunyararo, pinda uchiratidza zvauchakwanisa kuitira nzvimbo iyoyo yaunoda kumiririra. Usangopinda zviya zvokungoti nokuti gwendo guno kuda opposition iri wiki kana kuti zvakadai ndoda kungoendavo. Une chaunacho here chinonzi agenda yauchaita kuti Zimbabwe ibudirire, yauchaita kuti dunhu ravo iro ibudirire? Ndo zvatinokurudzira isu semusangano kuti zviratidze kuti chii chaunoitira ruzhinji rweZimbabwe. Izvozvo tinozvimezha kuZANU-PF tichitarisa chatingati manifesto yomusangano. Unoinzwisisa zvakadii? Hwaro hwomusangano unounzwisisa zvakadii? Kana uchikwana ipapo uchinzwa kuti una mazhauzani wokuti upinde umiririre musangano, vana veZimbabwe vakakusarudza patinoita maprimary election, wakakodzera iwe, ndaunomirira ZANU-PF.